Masangano akawanda arangarira zuva ra 11 March 2007 rinova zuva rakaungana zvizvarwa zveZimbabwe nechinangwa chekunamatira nyika, asi musangano ukapesera waita mhirizhonga yakakonzerwa nemapurisa ayo akazvindikita vanhu vakawanda pakafa munhu mumwe chete vaGift Tandare vebato reMDC. Vataura pamusangano wevabvumirana kuti zvinhu zvatowedzera kuipa munyika, vakati kubatana nenhaurirano ndizvo zvinobudisa Zimbabwe mumatope mairi. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition, rinova sangano rakokera musangano uyu, vaRashid Mahia, vati zuva ranhasi rinoyeuchidza veruzhinji nyaya yekukoshesa kuungana kweveruzhinji nechinangwa chekugadzirisa nyika.
Saka tinorangarira zuva iri nekuti rinotirangaridza kuti tinokwanisa kuungana sevana veZimbabwe vana vaida kugadzira nyaya yeshanduko nekugadzira nyika yedu, uye tikaungana tikabatana kuchibva kwose kwatinobva tinokwanisa kubudirira nyange hurumende ikaomesa musoro zvakadini.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vatiwo zvinhu zvatowedzera kuipa pane zvairwirwa neveruzhinji muna 2007.
Tiona kuti zvinhu zvatonyanya kunyangara munyika yeZimbabwe iko zvino, kunyange kupfuura nguva dziya. Tichitaura kudai, pane vamwe vedu vakasungwa, vana vechikoro vakasungwa vhiki rapera, vanogara vachisungwa vakakuvadzwa, izvezvo vari kurapwa. Tiri kuti nyika yeZimbabwe ichiri mugomba. Ngatisimukei pamwe chete makereke titaure.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatiwo zuva ranhasi rinopa veruzhinji mukana wokurangarira rwendo rwafambwa neavo vari kurwira shanduko munyika. VaChamisa vakurudzira kuti vanhu vabatane mukugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Tiri kutarisa kwatakabva, kunyanyanyanya zvatakamboita munguva yapfuura, kuti takanga tiri pamwe chete kushanda semapoka, kushanda semapato, kushanda sevanhu vari munyika pamwe chete, zvisinei kuti une bato ripi, tiende mberi senyika yatinoti convergence muchirungu, kana kuti gungano, kana kuti gumano rezvokuti nyika yogadziriswa sei. Chinoita kuti nyika yedu igadzirwe kubatana, chinogadzirisa nyika kuonesana pamwe chete, chinogadzirisa nyika kuva nemuono umwe chete. Saka ndo zvatiri kuremekedza nekurangarira tichiti gore rino ngarive gore rekuti vagari vabatane pamwe chete, vafambe pamwe chete, tichiendesa nyika yedu pamwe chete kumberi.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vatiwo kunyange hazvo zviri pachena kuti hurumende inoshungurudza vese vanosimudza musoro nenyaya dzekusatongwa zvakanaka kwenyika, vati vanhu vakabatana vanokunda.
Vanhu vari kumbunyikidzwa zvakanyanya munyika ino nehurumende nemauto nemapurisa, asi tinozviziva kuti pasi rose nhoroondo yekusununguka kwevanhu inongouya bedzi nekubatana kwavanhu vasingatarise kuti uri webato ripi rezvematongerwo enyika, vasingatarise kuti une basa ripi kana kuti une chigaro chipi muupenyu, asi vanhu vese vakabatana vachitsvaka kuti tioda kurwira kuti vanhu vese vasununguke uye gutsa ruzhinji. Ndo bedzi nzira inounza kusununguka kweruzhinji rweZimbabwe, uye zvinoda kutsungirira kuvana veZimbabwe. Takabatana tese tichitarisa chinangwa chimwe chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakati munyika hamuna bopoto ririmo. Vanhu vakarohwa zvakaipisisa musi wa 11 March 2007 vanosanganisira Mushakabva, Morgan Tsvangirai, vaLove Momaduku, Mushare Grace Kwinje, amai Sekai Holland, Mushakabva William Bango nevamwe. Mune imwewo nyaya, mumiririri weMDC Alliance mudunhu reHarare West mudare reParamende, Mushare Johana Mamombe, nemutevedzeri wasachigaro mubazi revechidiki mubato iri, Mushare Cecilia Chimbiri, vanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo yeCovid-19 nekuita musangano nevatori venhau panze pedare remagistrate muHarare vachinyunyuta nezvekusungwa kwavamakomborera ruzivishe. Mutongi wedare remagistrate muHarare amai Vongai Muchuchuti vati vaviri havanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburiswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.